kwa noiri ndere kudaku ngoeza sikuone kwa kipane kuchinjwa kwa mtemo ino jinyire nga ilipo ye Public Order and Security Act asi chinongeza kuchinja ipapo izita teke rekuti yawa nezita icha zvinozvoni zvakazviramba zvichineta mudundu reRepublic Order and Security Act rangodzorerwazve kumutemo mutsva uyu zvakare ukaona mutemo mutsva uyu hunyange kusiyana nemutemo waiva kuwaidzwe Loma yanga iriko munguva yasmita zvina kumbonyanya kusiyana saka semaonero angu hapana achanenge achi chachinjiwa mubva mumutemo uyu tingatifadza sezvataa takatarisira
pane vamwe vanogonawo kubvunza vamandevere kuti chii chakaipa kuti mutemo uyu unge uripo kana vana vezimbabwe vachingotevedzera mutemo wenyika
semaonero atiri kuita masenzi esuanezetwa mutemo iyi mukaongorora nekuona zvose zvanga zvichiitika kubva pakapinda hurumende itsva ende patakaita maelections edu paakangopera muna July 2018 muchaona kuti pane vana vezimbabwe vanga vachitakutarisira nguva dzose murunyararo asi muchaona kuti hurumende iri kuita kuti vanhu vasakwanisa kunge vachitaridzira murunyararo vachishandisa mitemo iyoyo kudzvinyirira vana vezimbabwe vasataridzira vana vezimbabwe vanoda kutaridzira nekuti mararamiro avava kuita nezvekuita upenyu mazuva ano vanenge vachida kuratidzira kuhurumende yavo vachikumbira kuti hurumende yavo iongorore zviri kunetsa asi nekuda kwemitemo iyi matarisa ati kuzvikondera iko zvino izvi vanhu vepato rinopikisa vachida kuratidzira gore rose rino asi vachitadziswa kutaridzira noda kuti pane mitemo inenge ichinzi teedzerai mutemo wakati 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 mitemo yacho mukangeea haichaedzereki kana kuti chereka teedzerwa vanongorambidzwa zvakadaro vanhu munoona vachiti vanokwanisa kutaridzira vanenge vari vanhu vepato rinotonga rezanupiefu vamwe vese havabvumidzwe kutaridzira
pane zvimwe zvichakwanisa here kunge zvichiitwa nevanenge vachipokana nemutemo uyu
zvinenge zvava kutokwanisa kutozoitika ndezvekuti magweta nevanhu vanoita zvakodzero vanofanira kuchalenja mutemo uyu kuti mamwe maprovisions arimo kana kuti zvinhu zviri mutemo iyi zviri kunze kweumbiro remutemo inonzi Constitution of Zimbabwe ndo chete chinenge chasara bhikozi umbiro remutemo wezimbabwe rinoti munhu wese ane kodzero dzake dzekuratidzira murunyararo saka chinenge changosara ndechekuti vanhu vanokwanisa kuenda kudare guru remutemo reconstitutional court.